Hongu hurumende yapa madirectives akadaro. Tiri kutambira zvekuti madirectives acho but zvinhu zvagara zviripo haisi zvekutanga izvozvo. Because hurumende yakazotaura kare kuti kana uchitawo kuti upinde mumakwikwi ezepolitics tanga wasiya basa kugovernment ezeweka egovernment opinda zvakanaka wakukwikwidza. Tiri kuzvitambira nemhaka yekuti atiti macivil servants achaita politicians maskati usiku oita something else o usiku oita politicians maskati oita civil servants. Isusu tiri kuti hongu ngazvigare zviripo but tichinoita kuti timbokurudzira ndezvekuti kana munhu apinda ipapo and waakuda kudzoka zve kuti azoita mushandi wehurumende ngaapiwe mukana wekuti aite izvozvo asaite zviya zvokuti achavictimaizwa kuti wakazozvipindirei. Ndizvo zvinogara ngenguva zvinhu zvichiitika kuti vanononoka kutambira vanhu back kuservice.
Tanzwa muchichema chema kuti panogona kuzoita dambudziko zvii zvamuri kuitawo semasangano kuti vashandi vange vachizochengetedzwa panyaya dzakadaro.
Isusu tiri kutarisira kuti mutemo wehurumende wakabumbwa constitution yedu ichatsigira marights iwawo evashandi kuti kana vachida kukwikwidzawo ngavapiwe mukana. Tichakurudzira nekuti vachinje maitiro emabumbiro emutemo yekutonga vashandi vehurumende nemutemo wekutonga vashandi vacho.